Ronald Tinashe Chindedza ndivo vakakunda vamwe vaikwikwidza vanosvika vasere vanosanganisira vaitarisirwa kukunda amai Baibiti Tsomondo. Vamwe vanga vari musarudzo ndi amai Joyce Makaju, amai Mary Zvinavashe pamwe navaLangton Mutendereki. Vachindedza vakawana mavhoti mazana masere nemakumi mana nemanomwe vachiteverwa naamai Joyce Makaju vakawana mavhoti mazana masere negumi nemanomwe. Amai Tsomondo vakawana mavhoti mazana matanhatu negumi nemaviri. Asi nhengo dzose dzakapinda musarudzo dzinoti hadzisi kufara nekukunda kwavachindedza kwavati kune chitsotsi mukati. Amai Tsomondo vanoti havasi kufara nezvakabuda musarudzo uye vanoti vatokwidza nyaya yavo kuvakuru vemusangano vanosanganisira murongi wemusangano mubato vasevhe yakasikuwere. Vaitungamira kutsvagira amai Tsomondo rutsigiro vaRexon Zuze vatanzi titaure navo vanoti pane kubirira mavhoti kwakaitwa nevaivhotesa vaShadrack Mashayamombe vemudunhu reHarare. Vazuze vanoti mavhoti akabirirwa panzvimbo dzinoti Byron Farm, Jenktown pamwe nepamutubva.
Kumwe kwese hatina problem nako. Byron Farm, Jenktown nemutubva. Kwakaitwa fabrication imachi. Matrofigures tinawo, tofunga we've showed you. Tikuti panofanira kuitwa recorrection yemafigures. Asi nhasi ndokwati kutoenda kuti tino requesta kuti tisangane navo paZambia FHQ. Right, isusu vakaisa munhu asiri yemunotoni. It means vati electrode yemunotoni yakasarudza mai Tsomondo haisi right. Vanenge vakuti vane munhu wavari kuda iye uchi zvinozotikonzeresa kuti vanhu nedisgruntlement ye vanovhozovhota pasiripo. Moreover, tinatemba Mliswa. Is not just a mere contender wokuti tomutarisira pasi. Is a phone to rogen with kana tasvika panyaya dzepolitics. Anoda munhu anotomukondesa anenge abva kuvanhu.
Hatina kukwanisa kubata vamashayamombe kuti tinzwe divi ravo. Imwe nhengo yakakwikwidza ikasabudirira vaLangton Mutereki vanoti panofanirwa kuitwa ongororo uye vose vachabatwa nemhosva vanofanirwa kudzingwa mumusangano sezvinotaura bumbiro remutemo reZANU-PF.
Ini vanhu vawanikwa vane mhosva, they must be dealt with according to the constitution yeZANU-PF.
Vazuze vanoti kubirira kwakaitwa kunoratidza kuti mubato reZANU-PF hamuchisina utongi hwejekerere uye zvinokonzera kuti nhengo yakazvimirira ikunde musarudzo iyi.
Ya, ndiri kubirwa kuti tikuona sekunge zvinhu zvakashata bhozi vakapotwa chidai so manje hazviita zvakanaka. Kuti tineti kana paitwa maprimary so takawana one munhu odo atinenge tawana ndiye anenge akutimirira isusu party. Saka munhu iye manje akadiscaragewa semunhu anenge ahwina ndiye munhu anenge ane mavhotsi akawanda. Sezvo ane mavhotsi akawanda munhu iye vakadiscaragea munhu iye zviro kuti mavhotsi ari pamberi apa vanotarisa kuti zvinhu vanenge vakukonzesa kuti city yedu iende kuindependence unatemba Muriswa.
Vachindedza vachatatsurana navamuliswa musarudzo ichaitwa zuva risati radomwa kumiririra Norton mudare reparamende. Mukuru weimbovi varwi vehondo yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa ndivo vanga vari mumiririri weNorton vasati vadzingwa muZANU-PF vachipomerwa mhosva yekushora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muNorton, ndini Arthur Chigoriwa.